Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kukadzi 24 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuUkraine iyo yatanga kurwiswa neRussia chotaura mamiriro yakaita zvinhu munyika iyi. Chimwe chizvarwa chekuAmerica chakapinda munyika nepfuti zvisiri pamutemo chapiwa mutongo wacho nhasi. Vana vechikoro mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva mapfumbamwe adarika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Russia yatanga kurwisa nyika yeUkraine mambakwedza anhasi zvasiya zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi zvotyira upenyu hwazvo kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Munzvimbo zhinji dzatanga kurwiswa neRussia mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru vari vadzidzi. Budunhu reOdessa munonzi mafa vanhu gumi nevasere pabhombwa muzinda wemauto mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza zvinodarikawo makumi matatu. Zvizvarwa izvi zvaudza Studio 7 kuti zvanga zvava kunotsvaga kwekupotera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reRevinsa muUkraine muzvare Prudence Chinemo vari kudzidzira kuita chiremba vaudza Studio 7 kuti mabhambo atotanga kukandwa uye vanoti vari parumhananzombe sezvo vasina zvekudya nezvimwe zvinodiwa mukurarama. Vati muguta mavari mune vadzidzi vanodarika makumi mashanu nevashanu vekuZimbabwe uye havasati vawana rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri kuGermany. Vati shuviro yavo yave kuti vabudiswe munyika iyi. Mukoma wamuzvare Chinemo amai Veronica Mainda Jojo vanoti vari kutyirawo upenyu hwemunin'ina wavo uye vanoti akafona achichema mushure mekutanga kwehondo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Chinemo.
Makusendo pavambobhomba mamilitary bases 3 musiti mangu mabhombwa 3 then kwamba vatiti kana masirin arira ndopamunozoenda kumachi kuma shelters amuchaudzwa ari underground at the moment because we don't know izvozvizvi chichi chaitika hatikuzva zvizvi chaitika takangomirira tangonzi teerera and then kwamba taudzwa kuti zvonizvo endai motenga chikafu chekuti mufambe nacho and then kwatanzitorai mari fambai nemari pamuri nemadocuments ndozvavatudza pari zvino andoso ndine chama dzangu dziri kutaguru capital city yacho kukiev mamanje paridzwa sairini and vamwe mastudents vatoenda underground yavaudzwa and vamwe vaendeswa mumetro iri underground futi kuti vagare imomo.
Makawanda sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri pauri ipapo?
Musiti matinogara tiri around 55 andizozi yangu kuti Ukraine yese takawanda sei.
Pane rubatsiro rwamuri kuwana here pari zvino kubva kuhurumende yeZimbabwe?
Pari zvino hapana. Vambotipa imwe namba yekuBerlin vachiti zvonizvo titaure navo here then wangu vachitibvunza kuti tinokwanisa kuwana transport yekuenda kuPoland border here but izvezvi zvinhu zvese hapana chiri kufunctiona even mabank zvese zvavharwa. Transport, public transport haizi kutombofamba. Kana uine mota yako ndipo unokwanisa kuita se kubva from one place kuenda kune imwe.
Saka imomo
kana ustori na hapana chikutombofamba.
Ehe. Imomo mauri muguta rauri uri kunzwa sei wewe nezvauri kuona zviri kuitika kwamuri ikoko?
Tukutoch kakuchika ndokwega kutongori because hatistombozive kuti machapinzwa macho tinenge takachengetedzeka here o vanhu vacho vari kubomba vachaziva kuti machapinzwa macho tukutongotya ende kutanga kuitika tirimo munyika muno like tatanga kuitika tiriwo munyika muno musi hatitombonyatsozivi kuti chii chaitika next
wagara imomo kwenguva yakareba sei uye uri kuita zvidzidzo zvipi
ndakukwanisa 4 years ndamugore rangu rechi4 and ndiri kuita medicine
saka iwe kune avo vakateerera chii chishuviro chako pari zvino
chishuviro chedu pari zvino ndechekuti dai vakwanisa kutibatsirawo mazimbabwen ari muno because mazimbabwen tinenge tiine mafinancial problems even kurunzi tikanzi chimuvhai tikaendeswa kupoland kwacho tikuda mari yekuenda ikoko ende tasvikaiko tichada pekugara ende zvinhu zvaitika tisina kutarisira because amwe iri patambotanga tichitsvaga vabereki vetichodzo ndo zviripo mari cheyo cheyo kutoti ibude yatotadza kubuda yekuti tiwane mari yekutenga chikafu chekuti tisakure because tanzi tigadzire mabhegi ekuti pakaitika anything tombata ita sei tosimuka atinoti my emergency bags but mari dzacho hadzisi kutombobatika kana kuti maybe vakazokwanisa kuvhura mabhodha matickets edu anenge akawedzera or achidhura like makuseni patatombotarisa anga atiwo mu2000 and 2000 kuiwana izvezvi izvi imari yakawandisa saka taikumbirawo kana government ichikwanisa o vanokwanisa mafishi vanokwanisa kutibatsira votipawo mari or votipawo flight inenge ichiyozotitora o kutibatsira nemari kana tikanzi taakubuda munomu
vanenge vachida kukubatsira vanokubata papa
vanenge vakutokwanisa kubata panumbe idzi and then totsvaga wana anenge achimiririra isusu mazimbabwens vari kunoro
ava vanga vari muzvare Prudence Chinemo vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuUkraine vanoda kuvabatsira vanokwanisa kuvawana panhamba dzinoti +138 0638 389652 mukuenderera mberi nehurukuro yekurwiswa kweUkraine neRussia dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti hondo iyi inogona kukanganisa upfumi hwenyika yezimbabwe pamwe nekusagadzikana muEurope kana nepasi rose Frank Chikore anotipa nyaya iyi
mauto erussia epasi emunyanza neemuchadenga nhasi atanga kurwisa muukraine izvo zvinonzi nehurumende yeukraine zvasiya mauto ayo anodarika makumi mana afa mutungamiri weukraine vavolodimir zelensky vati zvizvarwa zvenyika yavo zvinoda pfuti zvakasununguka kuzotora pfuti idzi kuti zvidzivirire nyika yazvo vachiti ukraine haina chayakakanganisira russia nekune rumwe rutivi mutungamiri werussia vavladimir putin vati nyika dzose dzichada kupindira mukurwisa kwavatanga muukraine vachadzirwisawo masangano enhau yekunze anoti ndege dzisiri dzemauto dzabva dzamira kupinda nekubuda muukraine uye vanhu vazhinji vatanga kutiza mudzimba dzavo zvichitevera hondo yatanga muukraine iyi ukuwo mauto eukraine anonziwo ati adonhedza ndege ina dzerussia asi russia iri kuramba kuti izvi zvaitika muzvina bhizimusi uye vari nhengo yezanu pf vagilbert muponda vati hondo yatanga kuukraine inogona kukonzera kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika dzakawanda pasi rose kusanganisirawo muzimbabwe
makakatano acho anokwanisa kuzopedzisira apinza dzimwe nyika dzakati wandei saka nekudaro zvinokwanisa kukonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika hwepasi rose uyezvo nenyika dzakaita semuafrica nezimbabwe tinokwanisa kubatwawo nazvo nezvinenge zvichiitika ikoko nekuti mukatarisa russia inyika kwazvo inobatsiridza pakugadzira mafuta eoil negas toitawo ukraine inyika inogadzira zvakati wandei nekukohwawo zvakati wandei tichitangasanganisira wit
izvo zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara avo vati hondo yatanga pakati perussia neukraine yakonzera kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa edzimotokari pasi rose zvichaita kuti mitengo yedhiziri nepeturu ikwire muzimbabwe
zvinogona kuita kuti supply yeoil negas paglobal market iderere yakaderera zvoita kuti mitengo yokwira saka tikutarisira kuti mitengo yezvinhu zvakaita sana petrol nedizel ichakwira zvinoafekta zimbabwe izvozvo mitengo yezvimwe zvinhu zvese inobva yakwirawo
vachitambara vatiwo zimbabwe inogona kuita dambudziko rezvekudya sezvo ichitenga rimwe gorosi kubva kunyika dzakaita seukraine nerussia mutauriri wemutungamiriri werimwe boka remdct inotungamirirwa namuzvare tokozani kupe vanitando ndlovhu vatiwo
tiri kuti putin nganyarewo nyika yeukraine uyezve nekuzvimirira ega kwenyika ambosiya kupatsira vapanduki nekupinza masoja erussia muukraine ndinofunga kuti zvirango zveufumi kuva kuAmerica, European Union neBritain zvingapatsira zvikuru kuti Putin akwanise kugara pasi achikurukura nevamwe nekuti iye zvino izvi vanhu vari kufa vanhu vasina mhosva.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo kutengwa kwemabhazi neZimbabwe kubva kuBelarus kunogona kumbomiswa zvitevera kusagadzikana kwave muUkraine. VaZembe vati hondo yatangwa neRussia kuUkraine inogona kukonzera kusagadzikana pasi rose. Vakakurudzira nyika dziri muUnited Nations Security Council dzinosanganisira iyo Russia kuti dzigare pasi dzione kuti kusawirirana pakati peRussia neUkraine kungagadziriswa sei.
Mapope iwayo anofanirwa kumiswa asati atanga. Achimiswa nomumisiro wedare wokugara pasi vanhu vokurukurirana pasina hondo yezvombo yaitika. Ndo zvendinotarisira kuti idzo nyika dzomusecurity council idzi mapermanent members anosanganisira iyo Russia yatanga hondo muUkraine adzokerere ipapo apite chisungo ichocho kuitira kuti pasarwisanwa imwe hondo yapasi rino yechitatu inenge yatotanga.
Munyoro anoona nezvedzidzo muCitizens Coalition for Change amai Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti itore matanho nekukurumidza ekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza pamwe nekushanda muUkraine.
Hurumende yedu dai iri hurumende inotereravo yaiona kuti zvechokwadi vana veZimbabwe variko vabatsirwa vabatsirikana kuti vakwanise kuti kara zvaomesesa vanhu vadzose kuno kumusha vadzose neiyo hurumende.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye mutevedzeri wavo vakaindinesi Paradza vatitaure negurukota rinoona nezvekunze kwenyika vaFrederick Shava avo vati vanga vakabatikana sezvo vati vanga vaine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuVictoria Falls asi muzinda weZimbabwe muGermany waburitsa mashoko ekuti zvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvitsvage nzira dzekuenda kumuganhu wenyika iyi nePoland kukwa zvichanobatsirwa kuti zvichengetedzeke. Vari kuda rubatsiro vari muUkraine vari kukurudzirwa kuti vafonere muzinda weZimbabwe kuBerlin panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chimwe chizvarwa chekuAmerica vaRonald Leon Johnson nhasi chabhadhariswa faindi yezviuru makumi mashanu zvemaRTGS mushure mekubatwa nemhosva yekupinda mundege chiine pfuti chisina mvumo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamhosva yekutanga yekupinda mundege nepfuti vasina mvumo, vaJohnson vanzi vabhadhare zviuru makumi matatu zvemaRTGS kana kugara mujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe kana vakatadza kubhadhara mari iyi. Vapiwawo mutongo wemakore maviri uyo wasendekwa parutivi asi vakanzi vachapika mwedzi iyi kana vakapara mhosva yakaita seiyi mukati memakore mashanu anotevera. Pamhosva yechipiri yekuwanikwa vaine pfuti isina magwaro, vaJohnson vanzi vabhadhare faindi yezviuru makumi maviri zvemaRTGS kana kugara mujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe kana vakatadza kubhadhara mari iyi. Vapiwawo mutongo wegore pamhosva iyi uyo wasendekwa parutivi kwemakore mashanu. Gweta ravaJohnson vaThomas Nyakunika vaudza Studio 7 kuti vafara kuti vaJohnson vave kudzokera kumusha kwavo.
VaJohnson havasi munhu anoda kuti nyaya wengeri inotaurwa mapepanhau, asi tingori nemufaro wekuti magurirwe aita nyaya izvi zvavatendera kuti vakwanise kudzokera kunyika kwavo kuti vakwanisa kubhadhara faini yavanzi vabhadhara. Munhu akangotyora murao nekusaziva zvaaitarisirwa paakapinda muno.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vapawo mutongo wekuti pfuti yavaJohnson nemabara makumi mana nemashanu avakawanikwa vainawo zvitorwe nenyika. Vachipa mutongo wavo vaMambanje vati kunyange hazvo vaJohnson vakatyora mutemo, muchuchusi akatadza kupa umbowo hwekuti vaJohnson vaida kushandisa futi kupara mhosva kana kuita zveutororo. Vatiwo kukanda vaJohnson mujeri kwaizoita kuti vave nepfungwa dzakaipa pamusoro peZimbabwe sezvo vakasungwa vave nemazuva akawanda vari munyika uye vatoshanyira nzvimbo dzakawanda dzakaita seNyanga neGreat Zimbabwe. Vati kunyange hazvo muchuchusi aida kuti vaJohnson vapiwe mutongo wakaoma, dare raona zvakakodzera kuvapa mutongo wakareruka mushure mekutambira zvichemo zvavo zvekuti munhu akapara mhosva kekutanga ane mhuri uye aizorasikirwa nebasa dai akandwa mujeri. VaJohnson avakapinda munyika musi wa 5 mwedzi uno vakasungwa panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vachienda kuVictoria Falls nemusi wechipiri svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vaGodfrey Senengamu vange vari mudare nhasi vachida kunzwa kuti nyaya yavo yavakasungirwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira musi wa 31 chikunguru ichatongwa rini. VaSenengamu vanoti vaneta nekuya kudare vasingapiwe zuva richatongwa nyaya yavo. Tichiri kune zvange zvichiitika kumatare, dare nhasi ranzwa chikumbiro chenhengo 13 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chekuti dzitongwe dzichibva kumba. Nhengo idzi dzakasungwa nemusi wechishanu chapfuura apo dzaikoka veruzhinji kuti vaende kumusangano webato ravo waiitirwa kuHighfields nemusi wesvondo. Nhengo idzi dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Nhasi dare raramba chikumbiro chavo chekuti mhosva iyi iraswe sezvo magweta avo achiti hapana nyaya. Dare rati nyaya iripo uye vanofanira kutongwa. Kutaura kudai, dare riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vana vechikoro mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva mapfumbamwe adarika. Nezuro pavanhu mazana matanhatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi, zana nemakumi manomwe nevashanu vana vechikoro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 234,589. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa, zvichireva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vachiri zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi masere nevasere. Kambani yeriyo Zimbabwe kuChakari kumashonaland west iyo yakatenga mugodhi weFalcon Gold iri kupomerwa mhosva yekuramba kurapa vanhu vemunharaunda vaisimborapwa pakirinika yeChakari, zvovamanikidza kuti vafambe nzendo ndefu kunorapwa. Jena anotipa nyaya iyi.
Vanhu vari pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi muChakari nenharaunda dzakapoteredza vave kumanikidzwa kuenda kuPatchway makiromita anosvika makumi maviri kunorapwa nekuda kwedanho rakatorwa neRio Zimbabwe rekuramba kuti varapwe pakiriniki yavo. Mumwe mugari wekuChakari vaBenwell Mafuta, avo vakamboshanda pamugodhi weRio Zim uchiri weFalcon Gold, vanoshora zvikuru rusarura rwuri kuitwa nekambani yeRio Zim urwu.
Kona kuenda nongonyorerwa hapana mushonga. Wouya munhu arushanda ipapo mushonga wendofi. Iwewe uri kubuda mukomboni wanga uri exFalcon, hausikuiwana mushonga onza. Wesaka kuzva kuti wanga utori weFalcon, hautoona nhamo.
Dambudziko rinonzi rakatanga apo kanzuru yakakundikana kuwana mushonga makore apfuura, zvakazopa kuti chipatara chiiswe pasi pekambani yeFalcon Gold. Asi mushure mekunge Falcon Gold yatengesa mugodhi uyu kuRio Zim makore masere adarika, vanhu vakabva varambidzwa kurapwa pakiriniki iyi ichinzi ndeye vashandi chete. Kanzura wenzvimbo yeChakari vaNaison Tinape varamba kutaura neStudio 7 vachiti titaure nevakuru vekambani yeRio Zim. Mukuru wekambani yeRio Zim pamugodhi weChakari, amai Blessed Chibanda, vanoti kiriniki yavo inorapa vanhu vanenge varwarisa chete. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rekadoma vaNorbert Munosiyei vati vari kufunga kuti dambudziko iri rakagadziriswa makore maviri adarika.
Yes, actually no arrangement itoripo. I mean, I think it's a arrangement yavane maybe even 2 years or more. Zvokuti kunogona kune vanhu vachine kubasa kugara zvokuti kliniki ipapo pasinerapwa vanhu mukomuniti. Yes, also it's the best thing chatingatoita kusapota kliniki iyoyo yemai kwanisa kusevha the community. Considering nyaya yekuti we need to maximize my resources are able. Plus the ISUO is a ministry. My clinics machines yet don't support my clinics a cancel.
Vamunosie Ivanoti says o rumende chibat dara vanamukoti munuesa no fanir wakura apkapa kliniki e
because ISUO's arrangement is reported to one even on community what we think engagement area here and to assist. The Ministry of Health, parent to animal resources, I may say, including human resources. Like, based on that, they should also serve the community.
Vati kliniki ii inotarisirwa kuyamura vanhu vanosvika zviuru gumi kusanganisira vanhu vari munharaunda yeChakari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga svondo rino kusvika musi wa3 kugumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Tinenge tichitaura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera zvirokwa zvedu zvitsva zveLive Talk nemusi wemugovera nesvondo.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emukota waPrince, guta guru renyika yeHaiti nezuro anonzi akaridzira pfuti vanhu vairatidzira vachida kuwedzerwa mari dzavanotambira ndokuuraya mumwe mutori wenhau. Vanhu ava vanga vasina kufara nemari yainge yawedzerwa nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaAriel Henry. Hapasi kuzivikanwa kuti sei mapurisa akafunga kushandisa pfuti uye mutauriri wemapurisa anga asati apa zvikonzero zvekushandiswa kwepfuti uku. Kurwisana munyika yeEthiopia pakati pemauto ehurumende nemauto aida kuzvipatsanura munyika iyi kwatidererei mushure megore rekurwisana kunotyisa. Asi mumatunhu akaita seAfa munonzi muchine kurwisana pano neapo. Zvipatara zvizhinji zvinonzi zviri kunetsekana kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu zvakakuvara muhondo. Zvipatara zvinonzi zvave zvishoma zvekuti zvimwe zvivakwa zvisina kukodzera zvave kushandiswa kuti zvirapirwe vanhu uye mishonga iri kunetsa kuwana. Mapato makuru ezvematongerwo enyika anotire ZANU-PF neCitizens Coalition for Change ane muonero wakasiyana padanho reRussia rekupinda zvine chisimba muUkraine mambakwedza anhasi. Mauto eRussia arwisa guta guru reUkraine reKiev mambakwedza kusanganisira nemamwe maguta muchiitiko chinonzi neutungamiri hweUkraine chasiya vanhu vangangosvika 40 vaurayiwa. Vanhuwo zvavo vanonzi vari mushishi kuita chipatapata kuedza kubuda munzvimbo dziri kurwiswa neRussia idzi. Hondo iyi inonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika ichaunza matambudziko nekusagadzikana pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF vari gweta Dr. Simba Mavaza pamwe nasachigaro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nezvaitwa neRussia izvi.
Ndo zvinoita vane utongi hweumbimbindoga. Putin ari kuratidza umbimbindoga hwake nekupinda munyika imwe yakazvimiririra yesovereign nation, uchinopaza, uchinorwisa, uchinoponda, uchinouraya, uchishandisa tunhu tusina nebasa rese. Zvatiri kuona zvikuitwa naPutin ndo zvakaitwa naHitler zvakazokonzeresa kuti pasi rese ringe richirwa. Hunhu hwemadhiketa, isusu tinozvinzwisisa vekuZimbabwe nekuti tinavo madhiketa, vanongotsvaka kanyaya kadiki diki kwekuti vaponde vanhu, vauraye vanhu, ndo zvaitwa naPutin kuUkraine.
Regai tizoona Dr. Mavaza. Dr. Mavaza, munoti
hatingamire tichitaura kuti hondo yakanaka, asi kune zvikonzero zvaita kuti Russia isimuke neukasha hwakadai neuturu kuvachipinda muUkraine. Chekutanga ndechekuti vadzokora vakada kuunderstanda inonzi history, Ukraine yakanga iri pati yeRussia, ikaita sahwira weNATO, inenge yakufumura zvanga zvakavigika mukati meRussia neUkraine. Saka zvinozvatanga chikonzero chaita kuti Russia isimuke, kuti Russia ine kodzero yekuprotecta its intelligence, its natural resources and its investments, because ine zvakawanda zvayakainvesta muUkraine. And Ukraine iwo haifaniri kungotiza vanhu vayakaronga nayo ichimhanyira vatsva, nekuti vaenzi havana chavanopa. Saka hondo iriko, hondo haina kunaka, asi Russia ine chikodzero chikuru chiri kuita kuti ipinde mukati mekurwa. And chekupedzisera, Russia yakati ingadai vatungamiri dzimwe nyika vakaita zvekutaurirana, asi havana kudaro, vaina zvekutyisidzirana.
Vadzokora, tichiona hondo iyi inobatawo papi Zimbabwe?
Nyaya iyi yakonzereswa neupenzi hwerussia huri kukurudzirwa nevanhu vezanupf. Munozviziva mese kuti kana kwaita hondo chinonyanya kushandiswa ipapo mafuta. Saka kutanga mangwana kana zvichienda pamberi apo, muchatoona kuti mafuta achakwira ende anokwira kwese. Inini kuno kundinoshanda muoil industry, tatoona nhasi oil yatokwira kuenda $100 a barrel. Saka zvitoreva kuti zvese izvozvo zvichatengendera nyika yese, zvichitosvika kubata vana veZimbabwe, nekuti mafuta achakwira zvamusati mamboona.
Dr. Mavaza, zvipi zvamungataura zvingakanganiswa nehondo iyi kuZimbabwe?
Vadzokora vataura zvine musoro kuti zvinogona kukwidza mutengo wemafuta, zvinogona kumisa kufamba. Nekuti kana nyika dzapinda mukati mehondo, ingangova hondo iri kurwiwa muUkraine, asi inogona kubatanidza nyika yese, yotova hondo yepasi rese. Saka hondo isituation isina kunaka. Ndotatiri kuti isusu vatengesi ngavasapinde munyika dzevanhu, vagove vachinyemera kuita kunge varida kutonga nyika yavo ivo vari vatengesi, vanozokonzera hondo idzimangwana. Ndo utengesi huri kuda kuti pana chamisa wekuti handina ideology, asi ndoda kungotonga chete kuti vanhu vake vazopinda votanga kuita bvonga mupopoto munyika medu. Saka titambudzo uripo ndiri kuti Zimbabwe ine ukama huri padyo padyo nevairi vari kurwisana. But isusu seZimbabwe, our policy is the same. The enemy of our friend is not our enemy. Takasiyana nemwana, muvengi weshamwari yedu haasi muvengi wedu. Zvaakatsamudzana isu hatizivi.
Vadzokora, shoko renyu rekupedzisira.
Ndanga ndakateerera vamavaza vachitaura vanozviti ndovemuhurumende. Ndakatifunga kuti vachataura nyaya yevana vechikoro veZimbabwe vari muUkraine vari kutambudzika, vasiri kutoziva kuti vakamira sei. Hatisati taona kana chinhu chimwe chete chaitwa nevanozviti vehurumende yeZimbabwe. Dzimwe nyika dzese dzamhanya-mhanya kubatsira vana vadzo, asi isu seCCC takamira neini Department redu reZimbabwe Diaspora Affairs, inotungamirwa navaClifford Tsvatshwayo, tatoita reach out kune vana variko, ivo vari kutotibatawo.
Vamavhaza, pindurai tinzwe, tipete chirongwa.
Vadzokora vanorwara, hurumende yakatotsanangura nezvikoro kune vana kusati kwava nehondo. Vana vanga vari kumabvazuva kuEast of Ukraine vakatopiwa mari dzemabhazi, vakafonerwa neembasi yedu kuti vasimuke vaende kure nekune hondo. Kune nzvimbo dzakagadzirwa dziri kure nekumabvazuva, nekuti hondo iri kumabvazuva. Saka iko zvino izvi ndichitaura nemi kuda izvi, tinotori nevana vanopfuura 15 vatosimuka kubva kumabvazuva vachienda kumadokero kuno kusati kwatanga hondo. Zvinotongoshamisawo kuti ava nhunzvatunzva idzi dzinonzi CCC idzi hadzizive basa radzo. Basa radzo a political party. Dai vanga vane chido nevana veZimbabwe ava, vaitoenda kuhurumende voti isusu tiri CCC, chii chamuri kuitira vana vedu? Can you help? Can you do this? We are here. Mupusha ndozvoita basa reopposition. But avai vainhunzvatunzva idzi havanzwisisi basa ravo.
Vanga vari nhengo yeZANUPF vari gweta Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na 8 PM, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Munyika iyi mune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 24 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
impi yelizwe le Russia le Ukraine yebo kambe ngabe senzakala kachana kakhulukazi le lizwe laseZimbabwe kodwa lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezijeneyo singakhayela udaba olufana le humanitarian aid. Ilizwe laseZimbabwe lihlala likhanyezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe aphesheya lakho ukuthatha uyimandla nakho nokokuncuncuncu uhambise eUkraine.
Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kulakho ukudala umonakalo omkhulu eZimbabwe ikakhulu kwezomnotho welizwe.
Amaprovinsi amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Uzathola ukuthi ama-hostel kulokuminyana kwabantwana emaklasini lapho abafunda khona. But because akulaa nto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID.
Inani labafundi ababanjwe bele gciwane le-coronavirus izolo ezikolo lingamakhulu phose amabili 175, okubikwa kulinani elikhulu kakhulu ukwedlula ezinye insuku selokhu kwaqala yona le inyanga. Izakhamizi zikaward 21 kobulawayo ziveza imbono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kungabe kusenzakala khatshana leZimbabwe kodwa kulakho ukudala umonakalo omkhulu elizweni ikakhulu kwezomnotho welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amaviyo ebutho laphansi awolwandle lawemoyeni awe-Air Force akwele Russia iqale ukuhlasela ele Ukraine namhlanje. Ukubikwa sekubulewe abebutho lakwe Ukraine abedlula amajumi amane. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine utshele izizalenzalelo lizwe ukuthi ezifuna ukuzivikela zikhululekile ukuthatha imibhobho zenze njalo zincedise ukulwisana lele Russia. Ngakolinye icele umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi amanye amazwe azakalokethi angenele kule impi azahlaselwa lawo. Inhlanganiso zezindaba ezehlukeneyo zomhlaba zibika ukuba indizamtshina zonke ezingasizo zebutho zimisiwe ukungena loba ukuphuma kwele Ukraine. Abantu labo sebeqalile ukubaleka emizini yabo ngemva kokuhlasela kwe-Russia lokhu. Abebutho lakwe-Ukraine babika ukuba sebenzise indizamtshina ezine zebutho lakwele Russia kodwa okulandelwa ngabe-Russia. Selokho impi phakathi kwamazela yaqala ele Russia lisethusela ukuthatha lesi sinqumo. Intengo yamafutha ezimota ihle yakhuphuka emhlabeni jikelele ngoba amazwe emba amafutha la asetshengisa amalutshwane. Ingcishi ezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuzadala umonakalo, ngakho-ke leZimbabwe kumele lilungile ukubhekana lobunzima bokuswelakala kwamafutha ezimota. Enye yalezi ngcishi ngumnumzana Ntando Ndlovu ochasisa kabanzi ngalokhu.
Ngokuthi kuza kuba lokukhwela kakhulu kwamafutha emota okuhambisa izimota ngoba siyakwazi ukuthi ngemva kwempilei iqalile sesibone intengo yamafutha okuhambisa ikhwela okumangalisayo. Sithi thina kuqakathekileke ukuthi ilizwe leAmerica ikanye labangani balo abe-European Union baqinise kakhulu izijeziso zenotho ngoba lokho kwenziwa isizwe seRussia kakuqondanga ngoba bakhangelela phansi uzibuse wesizwe sase-Ukraine.
Okungumcabango ogcizelwe ngine njalo ingcitshi ecubungula ezomnotho uMnumzana Nkosana Dlamini.
Impi yelizwe leRussia leUkraine yebo kambe ngabe senzakala katshana kakhulukazi lelizwe laseZimbabwe kuthi lapho ukuletha ungahlaliseki ngendlela ezishiyeneyo elizweni laseZimbabwe. Singakhangela kudaba olufana le-humanitarian aid. Ilizwe laseZimbabwe lihlala likhanyezwa okuluncedo okulutshwana ngamazwe phesheya, kungabe zinhlanganiso ezipha uncedo ezifana labo-IMS zilakho ukuthatha kuyimadlana khona okokuncuncuncu zikuhambise e-Ukraine kuyanceda inhlanganiso ezinceda abantu elizweni lase-Ukraine. Lokho kulakho ukuthi isihlebhu kumbe isiqephu esisiphiwa zinhlanganiso lezi ezipha uncedo sisike sidirekthwe elizweni elingasilo laseZimbabwe.
Umnumzana Pride Mkhono yena ocubunga ezombusazwe lobudlelwane bamazwe omhlaba uthi okwenzakala e-Ukraine kuzadala umonakalo hatshi emhlubulweni lowo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Olusoluhlambuke phakathi kwe-Ukraine leRussia lubangelwa yikungena kwamasosha eRussia e-Ukraine namhlanje kuseni luzaba lusikhangelela ukuthi luzaba lu-affecta ilizwe leZimbabwe ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo bisithatha ingqoloyi yayo e-Ukraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoleli ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzakwethula umbiko ophathelane lokuhlaselwa kwele-Ukraine kusikhathana esifitshana esilandelayo. Imizamo yokuthola imibono yomphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Frederick Shaba yehlule intengo yamafutha ezimota ibesifika kukhulu lamadola emelika 100 US dollars kubarrel okuyintengo ephezulu kakhulu phakathi kweminyaka yezikhombisa esanda kwedlula. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe lingaba nentengo ephezulu yamafutha ngesikhathi uhulumende evele ethatha imali yenthelo kulolu hlangothi. ELeRussia lele-Ukraine alima ingqoloyi efika isilinganiso sama-40 ekhulwini 40% ethengwa ngamazwe omhlaba. ELeZimbabwe ngelinye lamazwe athenga ingqoloyi kwele-Ukraine esetshenziswa ukupheka isinkwa ukuze ihlanganiswe laleyo elinywa elizweni. Ngakho-ke nxa impi ingaqhubeka okwesikhathi eside kutsho ukuba ilizwe lizabhekana lokunzima. Kusenjalo ugatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba lukhiphe umbiko othi izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine zilako ukuthola usizo esigodleni someli welizwe kulo mhlubulo esedolobheni leBerlin kwele-Germany. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abadabuka eZimbabwe abafunda kwele-Ukraine bacela ukususwa kulelo lizwe ngokuthetha kulandela ukuhlaselwa kwalelo lizwe ngeleRussia. Izifundi lezi ezedlula amachumi ayisithupha 60 ezisedolobheni leVinnytsia entshonalanga yesigodlo selizwe leli iKiev zithi zethuswa yimpi le elakho ukuqhamuka elizweni lonke jikelele. Iziphathamandla zaweZimbabwe zethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter zisithi bonke abakwele Ukraine kumele baxhumane lesigodlo selizwe esikwele Germany. Inhlanganiso yentatheli zindaba iReuters News Agency ibika ukuba kulabantu abedlula amachumi amane 40 asebebuliwe libutho lakwele Russia elibhombe indawana zonke zelizwe. Abanye kubikwa ukuba sebecathe endaweni zokuzivikela ama-bunkers. Njalo kulabaningi kakhulu abazama ukubaleka kulelo lizwe loba izimota zingasaphumi ngemfanelo emadolobheni ngenxa yokuminyana. Umongameli Joe Biden wakwele Melika uthi umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin wenza ihlazo njalo uzafakelwa ezinye njalo izijeziso zenotho. UPutin uthi uzajezisa amazwe azangenela empini le. uthi njalo kafuni ukuba ele Ukraine lingene kunhlanganiso ye North Atlantic Treaty Organization iNATO. Inhlanganiso ebona ukwenzakala emhlabeni wonke jikelele e-United Nations ithi kubi kakhulu okwenziwe nguPutin obombe ilizwe le-Ukraine. Inhlanganiso le ithi uPutin ufuna ukuhluthuna intambo zombuso kwele-Ukraine afake inkokheli ezadlelana kahle laye. Kusenjalo, umnumzana Vincent Siziba odabuka eZimbabwe ofunda kwele Ukraine utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi sebefuna ukuphuma kulelo lizwe ngokuthetha.
Ama movements I think asakwanisa ukuthi ayenzeki le situation ekhona, so I think bangakwanisa ukuthi organize ukuthi sikwanise ukumuva from ama cities asikhona khona siya kuma enisesidinga ezinye indlela ukuthi sihambe ekhaya. Sikhulume labanye abantu abasefikile kodwa akumanga kahle le ukuthi i-transport ayisatholakali, imoto sezivalile imbhakho landani uhambeki. Abanye badinga i-information yokuthi saphuma njani.
Uhulumende kakalithinti khonapho lapho elikhona.
Siphonga ukubona ama-messages from i-Google landani besithi they are trying to help us from through the Berlin through the embassy se Berlin e Germany.
Manje lina lizenzani ngakhonoko?
Ngaba nga sip information e right. Kwazi thina sesihambisile amabizo ethu landani konke kona sihambisile kona ngapha. Bangathi ip information ukuthi bazasithatha njani landani siyahamba kona. Then sesivelela kona lesiya ekhaya.
Singathi libangaki khonapho?
I think it's more than a city. Sonke sisende sijefana.
Kodwa ama students wonke singathi manenga nganani ase Ukraine ngolwazi lwakho?
Sacrete ama groups. Abantu abakhona ema group inangkhona they are about more than 300.
Ungatshelani uhulumende weZimbabwe ngakhona kweseliphakathi kwakho? Jalo labantu beZimbabwe
sifuna ukuthi asize sibili because into esihamba ngapha azimanga kahle ukuthi sikwanise ukufika ngkhaya. That
umnumzana Vincent Siziba udabuka eZimbabwe efunda kwele Ukraine ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseVincia kwele Ukraine. Lokhu sikudaba lunye olwe Ukraine idalele parlamente lalizwe lelo libikwa libumbe umthetho ozavumela izizalwane zalelo lizwe ukuthi zithwale imibhobho ukuzivikela kumabutho akwele Russia asengene kulelo lizwe. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ilizwe lakhe lizazivikela kubutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingxoxo.
Kanti labalaleli udaba lweRussia leUkraine ludaba olubuhlungu kakhulu ngalesi sikhathi sakhathesi laba abantu abangakhangelelanga khona izimbi zezikhali kumele kube izimbi zokukhulumisana abantu bazame ukulungisa okonakeleyo ngemilomo. Kungakhathalekile ukuthi iRussia icabangane ukuthi ihlasele iUkraine. Ngombono wami ngibona kungayisiyo nto eqondileyo, yinto embi ngoba izabulalisa labantu makhaza abangelani le ngxabano yababusi. NjengeRussia ekhanya ifuna ukujekisa amandla ayo phezu kweUkraine khonapho kuliwa kuya kufa abantu makhaza, ambona isiyo nto eqondileyo leyo. Yona impi ngokwavele iyona iyabulala iyabhidlisa. Umbono wami ngathi yikho ngibona khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele ikakhulu okuyenziwa nguhulumende weZimbabwe, sizwa lamhlanje ukuthi wethule umbiko othi abafunda khona ngale nxa befuna ukuthi bathole uncedo batshaya ucingo, kambe bengaba bephuzile na ukuthatha amanyathelo ngoba udaba lolu kade siluzwile ukuthi lungenzakala?
Akebephuze kakhulu ngoba umoda olenjongo yokuncedisa abantu. Ngiyembone mina America uma kuthengisa ukuthi kulamasayenzi okuthi elizweni thize kulezizalwane zayo ngaba kungalokhu kungahlaliseki isibatshele kuthi lesikhathi ukuthi kabaphume kumbeni beye endaweni thize. So okwethu
ukuphuzile vele.
Ye baba Mkandla, wena manje ungathini nxa ukhangele inyathelo selithethwe nguhulumende othi kabatsha ucingo abafuna ukuthi baphathise?
Ngivumelana lofuza ucingolwane, ucingolwane izwe lifitsha. Uyasaka ngabi solisikhathi ukushana lo cingo lolo njengoba sibona kulavu kamalanga indawo yonke. Ngivumelana lofuza kakhulu indaba lezindala. Kumele uhulumende ngabo wayigijimela wayifakela izibuko sesemuva khathesi kuzabulalisa abantu njengoba sisitsho sona isikhathi lethuba lokutshaya ucingo bazasithatha benxele incingo vele kazisangeni. Xa enguhulumende onakekela abantu bakhe kumele azi bonke abantu abase-Ukraine lalapha abakhona ngabe wahle wabathinta wabasusa masinyane kumbe wabahambisa komakhelwane ePoland labe sazi ukula ama-students eZimbabwe amaningi khona bekuzabangcono kanti esenxenye ngabe akusephuzile sesiphonga ukukhulekela khona nje ukuthi lezo zizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ziphephe kulolu udlame oseluqhamukile kulolu lizwe.
Mnumzana Fuzwayo, wena nxa ukhangele udaba lolu ubona ngani ludaba kade lungaqedwa ngokukhulumelana na?
Njengoba nakathesi kusenzakala vele kuzagcina kulungiswe ngokukhulumisana. Kakukho okungenzakala kungakhulunyiswananga. So ngibona ngazathi ukukhulumisana bekufuze kwenzakali. Ukukhulumisana isineva lethu ukuthi bekhulumisana ngoba bengaphuza abantu bayakufa. Lo mnotho nothi wawona lawo mazwe kuphela but amazwe amaningi. Sezathi khona ngapha e-Africa uthi West affected. Ukukhulumisana vele yinto ezalamla enkingi.
Ye sikudaba lona lolu Mnumzana Mkandla, wena ubona njani udaba lokuthi impi yona le iyafinyelela amazwe afana leZimbabwe ngoba kuzakhweza intengo yamafutha ezimoda, ukubona njani wena?
Bela umhlaba sowancipha kakhulu ngegandi lofuzwayo labalaleli. Owenzakala ulela ikhona elingale kuhle kumemetheka uzofika la ngapha. Njengoba singakhangela kanti esikhona ubo Russia labo Ukraine, ngabanye amazwe kule mpompo ezinkulu ezithwala amafutha wona la ezimoto esiwasebenzisayo lokunye okuthize. Okutsho ukuthi njengoba ufuzwa esitsho iminothe yamazwe amaningi izathinteka ngalo umsindo okhona. Na akwenzakali khathesi ukuthi okwenzakala ngale kungabi lo mthelela khatshana kakhulu lapho uqalise khona. Iqiniso yikuthi vele siza kubona njengathi-ke thina sisemazweni angabayanga engxenye kuzasitshaya kusiphinde ngobana kuvele kuzasithinta nxa kuvele kule zinto esizithola zivela kuwona lawa mazwe njengoba ngisitsho into enjenge-fuel amaqiniso ukuthi amanye esiwathengayo avele abuya evelela khonale lanxa laba abasithengiselayo bengelawo bathatha khonale nxa sekuvalwe kwadubuka kwathisa izimpompi thina sizoza kuya ngabi siyabuyela ezindwendweni zezimota sesithinga amafutha.
Mnumzana Fuzwayo, sike sezwa phambilini umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin esithi yena kangeneli elizweni le-Ukraine kodwa ufuna ukuthi okungafana lezizwe zikamthwakazi wakhona lezimbili, ukubona njani wena khona?
Ngimbonile njalo ngibonile ekhulumayo ukuthi kwakule sivumelwano esasenziwe ngo-1936 esingalandelwayo njalo ngibona ngazathi yena ma ekhangele ubona ngani amazwe lawa alokhu e-expanda esiza kuye ukuthi kungatholakala soku-afektha leli zwe lakhe ukuthi belokhu beyaxephuna beyaxephuna kancane kancane so ucabanga ukuthi kuzathi nakuxephunela kuye waba umnakazi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngocubungula ngolwela ilungelo likaZulu exoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Umbiko omnandi balaleli bakaStudio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze-Live.org ezibondane lokwethulwa kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by-elections lezosuku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022. Ezizakwenzelwa kuma-studios ethu live sisakaza njalo laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. Ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku-Facebook lapho lusakazwa kanye lokusithumela ama-audio notes. Linga kuthiwa yilezi hlelo. Sisema studios yetu live ku Studio 7 eye Voice of America.
Inani labafundi ababanjwe belegciwane le-coronavirus izolo lingamakhulu phose amabili 175 elibikwa lilinani eliqanise kakhulu kwedlula ezinye insuku kulinyanga. Abo gatsha lwezempila kahle babika ukuba ngolwesibili kutholakale abafika phose ikhulu 95 belegciwane leli. Amanani la veza sobala ukuthi leli gciwane selimemetheka ngamandla ezikolo. Phakathi kwabatholakale bele gciwane leli izolo abafika phose ikhulu 94 ngabe eMathebelele North kuthi abangamachumi phose ayisikhombisa 67 ngabe ezikolo zeMaswingo abangamachumi amane lanye 41 ngabe isigaba seManicaland njalo abayisikhombisa 7 ngabe eMashonaland West. Inani labo bonke ababanjwe iCovid-19 eZimbabwe izolo ledlula amakhulu ayisithupha 609. Lanxa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro etshele iStudio 7 izolo ukuthi baphakathi kokusebenzelana labezempilakahle emizameni yokuvimba kumemetheka kwaleli gciwane ezikolo, inhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi akulwa lutho oluzenziwa ngohulumende olukhanyayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangane, yena othi impilo zababalisi labafundi sezisengozini enkulu kakhulu ngaleli gciwane.
Akusimangalisi lokho ukuthi kwenzakala ngoba okwenza inani lande kungenxa yokuthi akula malungiselelo abakhona izikolo zingakavulwa. Abantwana babuya bevela from indawo ezitshiyatshiyeneyo, abantwana besikolo konke lababalisi bakhona babuya bevela endaweni ezitshiyeneyo. Akulo testwayo o-positive lo-negative yidiba-diba behlangana isikolo khona. Ngalo sananzelela ukuthi ama-province amaningi wona lawa akhanya ele namba yabantwana ekhwelayo abatholakalayo bele COVID-19 mostly ngama-boarding schools. Kuma-boarding schools wona lawa uzathola ukuthi ama-boarding schools lawa ema-hostel kulokuminyana kwabantwana emaklasini lapho abafunda khona, the classrooms, the number of students ilokhu iningi inamba yabantwana instead of having fewer children per class. But because akulanto yalungiselelwayo ukuthi kube khona ukuvikeleka kokumemetheka komkhuhlane we-COVID, thina kusimangalisi ngoba sakubona ukuthi vele izikolo zavulwa kungela lutho olulungiselelweyo. I-ministry akulanto eyakulungiselelayo ukuthi babone ukuthi are schools safe for opening in terms of ama-prevention measures.
Kodwa sihlezi sikhuluma lezi phathamandla zogatsha lwezemfundo khonapha kuStudio 7 zisithi zithethe amanyathelo aneleyo awukuvikela lomkhuhlane ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo. Zithi njalo ziqhubeka zisenza okufanayo. Ayibonakali yini leyo mizamo ekhulunywa nguhulumende?
Ha, lawa yothwa ngamanga mangalawa. Igovernment nxa kuyukuthi yathatha amanyathelo sibili aqiniselekileyo ukuzama ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, aluba thina sinja sivulanga asambanga emsebenzini, labanye abantwana besikolo aluba bayanga ezikolweni bengathestwanga ama-COVID-19. Kunje abantu bengabe beqalile ukubuyela emsebenzini kungela kutesta okukhona. Abe-boarding kade bahamba, abantwana konke lababalisi abema-boarding schools kade bavula izikolo. Kwakuyidibadiba khona ngale kungwele otestiweyo longathestwanga ole-COVID longela COVID. So bona nxa besithi bathatha amanyathelo okuzama ukubona ukuthi akula kumiwe, yiwapha amanyathelo abatsho. Izikolo eziningi especially ama-boarding schools abalarunning water, ama-classrooms maningi, akula more teachers that were employed to try and divide these classes so that kube le social distance. Akula social distance ekhona wese kuma-public schools ngapha lasemadorobheni, hawu yidibadiba. Akula nto abalungiselelayo ama-PPEs. Izikolo azila, i-government is not even providing to try and assist ama-schools who do not have resources to purchase ama-sanitizer. So we are saying Lele wasibili wetu angamanga luhlaza tshoko ukuthi babe beme phambi kwethu lapha bethi bona zikhona indlela ade besifakile kulamanyathelo ade sibalungiselele aqinileyo ukuthi umkhuhlane wokumemetha kwe-COVID ungani uyavimbeka akulanto enjalo.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Izakhamizi zikaward 21 kobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho kanye lohlelo lokubhalisela ukuvota olwe-voter registration oluqhutshwa elizweni ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izek ithi kusukela mhla ka 1 Nhlolanja kuze kuyefika mhla ka 20 Nhlolanja bese kubhalise abantu abazinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Fidelis Gwebu usona izek ethi lanxa isungulela umkhankaso kayizange isabalalise ulwazi lokuqakatheka kwawo.
Ye ukubhalisa ukuvota angabhalisa kudala ukuvota njalo le kutheni kuyavotwa kathesi. Ngizavota ngoba vele mina ngihlezi ngivota iminyaka yonke. Angaze ngibe lesikhathi lapho engeqa khona ukuvota. IZimbabwe Electric Commission bekufanele ukuthi ngabe iphumile yenza umkhankaso okufundisa abantu ukuthi bakwazi ukuthi balelungelo lokuthi bayiregister ukuvota. Ikakhulu sithole ukutheni abantu abaningi babe vota iminyaka yokuqala sisanda kuthatha uzibusi. But umthetho wantshintshwa ukuthi abantu sokuthiwa abanye ngama-alien kabasavoti. So nakhathesi abantu abaningi abanjalo lokhu bebambe ukuthi kabavoti. Yikho nisithi mina bekumele benze umkhankaso we-awareness ukuze abantu bakwazi ukuthi sebelelungelo njalo lokuthi babuye bavote.
Unkosikazi Matayi Daika uthi kuqakathekile ukuyahlola ibizo lakho kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Ngizahamba ngikhangela ibizo lami kuvoters roll namuhla. Ye, angikhangelela ukuthi ngivote sivotele ukhansila. Ukhetho lolu luzaba khona mhla ka 26.
Osakhulayo wakobulawayo kuward 21 unkosazana Precious Mhlanga ngomunye wabakwaziyo ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota.
Ngihlala kuward 21 and sengabhalisa ukuvota. Ngabhalisa ngesikhathi kuqala i-biometric. Okay, ukuyavota ngikhangele besibili. Umuntu enza mvotela ngikhangelela ukuthi ajintshe isimo seZimbabwe. As we all can see ukuthi eZimbabwe izinto nje azimanga kahle. Our economy, lezikolo, ukuthi if people could get free education, especially abantwana besikolo, even ema universities, because some of the children ama students, they are struggling ukuya ezikolo because of money and they end up doing izinto okumele bengazenzi.
Amabandla ezombusazwe aseqalile ukuhamba ekhankasela ukuvotelwa kukhetho lwama-by-elections lukamhla ka-26 Mbimbitho. Abezeki labo baphakathi komkhankaso wokubhalisela ukuvota okwenyanga olukhangelelwe ukugqitshwa ngomvulo weviki ezayo mhla ka-28. Izeki ikhuphe umbiko isithi abesifazana abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,856 sebenelise ukubhalisela ukuze bathole ilungelo lokuvota ukuthi abesilisa abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,780 labo babhalisele ukuvota. Lolu hlelo lubikwa lubhekane lobunzima bokuba iningi liyehluleka ukuthatha izithupha ezimqoka ekubhaliseni ukuvota. Uward 21 yesinye seziqinti ezizaqhutshwa ukhetho kuma-by-elections ngoba wasala engelameli ngemva kokuxotshiswa kowaye kuleso sikhundla ngombango phakathi kwamabandla aphikisayo ebizo ele-MDC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandeni sithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni kumbe ntambama ngo-7. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.